This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu gumiguru 30 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
MDCT inotungamirwa navamugenzvangirai inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ngavachisiya basa nekuti vakwegura.
Imwe nhengo yeMDC inosungwa kuchinhoi ichipomerwa mhosva yekuzvidza vaMugabe zvichitevera kutatarika kwavakaita vari kumusangano weIndia Africa Summit.
Vashandi vakadzingwa basa neNational Railways of Zimbabwe voramba kubuda mudzimba dzekambani iyi vachiti vanoda kutanga vapiwa mari dzavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
MDC inotungamirwa navamogen changirai inoti zvakaitika kuIndia nezuro kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mashoko makuru kubato rezano PF. VaMugabe vakapotsa kaviri vadona apo vaichingamidzwa nemutungamiri weIndia kumusangano weIndia Africa Summit.
Mutauriri weMDC vaObert Gutu vanoti vaMugabe ngavachienda kumudyandigere sezvo vari mukweguri.
Kuda kudona kwakaita musharuka uyu President Robert Mugabe kunotaridza kuti ava mukweguru, ava munhu mukuru ane makore makumi mapfumbamwe nerimwe chete. Zvoreva kuti havangadei vakatobata mudonzo kare baba ava, asi havadavo. Isu sebato guru reMDC rinotungamirirwa nababa Mogenzvangirai tinoti vaMugabe ngavachisiya ofisi, ngavachiregera havo kuzvinetsa. Nokuti kuva president wenyika, kunyanya nyika yakaita seZimbabwe ine ikonomi yawondomoka, zvinoda munhu achiri kuzvinzwa, munhu mukukutu, munhu achine utano hwakati twasa. Zvataridza kuti vaMugabe tichivatsoropodza pataivaona paTV nezuroboda kudona, vaita kunge munhu atorashika asingazivi kuti ari kupi. Ndakahwa urombo hwakanyanya zvokuti pachivanhu chedu hazviite kuti tiseke munhu mukuru anenge akwegura kudai. Asi tongoti kwavari zveshuwa nguva yakwana, makore afamba.
Asi hapana here zvingaitwe pabumbiro remitemo kuti vamanikidzwe kusiya basa kana muchiti havachakwanise kutungamira nekuti vakwegura?
Zviripo zvinokwanisa kuitwa mubumbiro remitemo. Pane process inonzi muchirungu iyo impeachment. Iyo inongotaridza kuti vaMugabe vava neutano husingachakwanisi kuti vacharamba vachiita basa rehupresident. Saka mamembers of parliament vanokwanisa kuvhota.
Mutauriri weZANU PF mutauriri weMDCT vaObert Gutu vachitaura vari parunare muHarare.
Zvichakadaro, imwe nhengo yeMDCT vatendai Musonza vasungwa nhasi kuchinhoi mushure mekutaura mashoko ane chekuita nekupotsa vaMugabe vadona kuIndia. Gweta riri kumirira vaMusonza vachoga vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti ichokwadi kuti vaMusonza vasungwa nemapurisa.
Kana makomenzi kune umwe murume anobatana batere zvanipira kuti murikumiririra nemunhu achiendera asingachagoni kuzvibatsira. Saka abva abatwa nemapurisa akaendeswa kukambo yemapurisa kwaari kubatsira mapurisa kushengetika nyaya yacho. Asi pari zvino vari kuti vanokwanisa kuzomuisa kukoti mangwana. Vari kumutadzira nesection 33 yeCriminal Law Codification and Reform Act inobvisa kutaura kana kunyamba hwinhu hwemutungamiri wenyika.
Haana kushongorodzwa here?
pandashi kanga changotorwa handina kuona kushungurudzwa kwaaita.
Se gweta rino mirira murume uyu vachoga mungati chine chiitiko ichi?
Tinoona pane dambudziko guru ipapo nekuti zvinobva zvaita kuti vanhu vasakwanisa kutaura zvavanenge vachifunga kana kukomenda pane vanhu vanenge vari muauthority. Zvinova zvinopitirira sarudziro yevanhu nekuti hanokwanisi kuparticipata mune zvinenge zvichiitika nekuti maonero andinoita mhosva yacho vanhu vanenge vachiita sevari kudziriswa kuda kukomenda pane vanhu vanenge vachipazvigaro zvekumusoro. Zvinova izvo zvinoita kuti hurumende isara ino
gweta riri kumirira nhengo yeMDCT yasungwa vakudzai choga vachitaura vari kuchinoi natungamiri Nkomo westudio 7.
Zvichakadaro, MDCT inoti urongwa hwayo hwekupinda mudunhu remashonaland west ichiita misangano munzvimbo ina huri kuvhiringidzwa nekutyisidzirwa kunonzi kuri kuitwa vatsigiri vebato iri nevanofungidzirwa kuti inhengo dzezanupf. Bato iri rinotiwo mapurisa haasi kupindura kuchiziviso chebato iri chekuda kuita misangano mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kana kubato rezanupf. Asi Chris Gande weStudio 7 ataura naSachigaro weMDCT mudunhu iri vaWilson Makanyaire kuti tinzwe zviri kuitika.
Fundo taenda kunana mazimeji dzimasabhuku taenda kune madzimambo enda tanga tichitsandzwa zvakanaka kwazvo but CIO nemapurisa avaona kuti mazimeji edzi vanenge vavada kurangarira nekuremekedza zvichingamirirwe chechetere nekuti vazhinji vemazimeji edzi vanga vachiuya kuzati namaherus edu. Zvino vakuenda neusiku kunovhundidzira mumwe nemumwe kuti anongoatenda mararamo gimutangirai anobviswa pachigaro kana kuti unogurwa musoro. So tiringoti kumapurisa aivazve ngavazvizive kuti MDC yakarejistwa ende haisipatiri kudzokera shure, hatidzore tsvimbo.
Saka mungatiudza kuti ivo vatsvangirai vari kuuya rini? Makavatarisira kuti vari kuuya rini?
Takagadzirira isu tikataura nemutungamiriri wedu takati aiwa ikamwe munzvimbo inofungwa kuti mugabe ndeyakei hozi mashesi mugabe unofunga kuti ndiyo unotonga yega takati save huya ii tingonodana nevanhu ndiani. So vachange varipo pamaumbe musi wa5 nzvimbo iri muhurungwe central kuti zvikaro yekumahurungwe vachange varipo zvekare muchinhoi kualaska mine ane mine yakapazwa neutungamiriri wezvanhu hudzimiriri kuti save vamboona kuti kana nyika yapazika kudaro ingasiya mugabe uchitonga here. Ndiwo musi wa6 musi wa7 tinga tiri paruzevha ripede nemutsengezi anonzi padombe munzvimbo yechegutu. Tinozopedzisira musi wa8 tiri panonzi pakasa pane imwe musha wakashoreka zvikuru papurazi.
Nhengo yeMDCT kumashonaland west vaWilson Makanyaire vachitaura naChris Gande weStudio 7.
Nyaya yekuurayiwa kwenzou muHwange National Park inenge yave kunongedza kuvashandi vanotarisirwa kunge vachichengetedza mhuka idzi avo vanonzi havasi kubhadharwa mari dzavo dzemihoro nenguva. Mapepanhau ekuBritain anoti reTelegraph neDaily Mail anoti vashandi vari kunyunyuta nenyaya dzemihoro ndo vanogona kunge vari kuuraya nzou idzi nemuchetura wecyanide. Bepanhau iri rinoti vashandi ava vave nemwedzi yakati kuti vasati vatambiriswa mihoro yavo. Nemuvhuro wesvondo rino, nzou 20 dzakawanikwa dzakafa munzvimbo yeSinamatela muHwange National Park makare. Zvinonzi pakawanikwawo zvakare nyanga dzenzou 35. Izvi zvakasvitsa uwandu hwenzou dzaurayiwa nemuchetura mumwedzi uno chete ku62. Munyori mubazi rezvezviwanikwa vaPrince Mupazviriwo vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vachangodzoka kubva kunze kwenyika kwavanga vari. Asi mumwe mushandi mubazi iri asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hazvirambiki kuti vashandi vanogona kuve nechekuita nekuurayiwa kwenzou uku sezvo nzvimbo dziri kuwanikwa nzou idzi dzakafa dziri nzvimbo dzinotarisirwa kunge dzakachengetedzwa. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemhuka reZimbabwe Conservation Trust vaJohnny Rodriguez vanoti kugadzirisa dambudziko iri kungobhadhara vashandi mari dzavo uye nekuona kuti mune ramangwana vatambiriswa paine nguva.
Pane vanhu vasingabhadharwe mari, vanoshandira kuma 8 months 9 months vasingapiwa kana pay. So therefore, azishamise kuti iwa wanu wacho wari kushandira mahara and wasingapiwa mari yokuchengeta wana wao namuri dzao. So nyaya iyo inonetsa, yes. Ndaka kana uroda munhu aita basa mbadare mari yake tione kuti zvinofambira mberi.
Asi vashandi kana vakanga vazotora matanho ekukanganisa basa ravanofananga varichiwa pamari havasi kuzviurayawo here zvavari kuita izvozvo kana toti vaita izvozvo.
Munoona system yacho, mutemo yacho yakaipa, enda pana pavari kuda mama wanhu vanopfuura vane mari vanouya pana pakunovhima muka dzacho and so therefore mari yacho ishomanana inoenda kuparks kwacho. Imo racho inogovana na muridzi weminda ne iwawo safari operator ndiwo vari kuita mari and fakana matourist vachiuya amo anopiwa matips and plus zvinobatsira enda kune vanhu vakawanda and vanhu vanozoona kuti vanokwanisa kubatsira nemari yokubhadhara vanava and hapana munhu anoshandira mahara achiita basa kana kupfurwa anopfurwa nemapocha. So nyaya iri papo inenge shanji taura kuti imi munobvumira amo vavo vashefu vanobvuya kunovhima mhuka mari yacho hatisiri kuona. Vakatengesa nzou kuChina but mari yacho yakaenda kupi? Unaona zvinhu zviri kunetsa.
Zvii zvamungakurudzira boka reNational Parks and Wildlife nevashandi pamwe chetewo nevaridzi vemagame park iwa kuti vaite kugadzirisa dambudziko?
Well, munoziva vanofanika kugara pasi and kana kumbotraya kukoreta mari yacho vabhadhare vanhu vacho and kuscreena vanhu vacho kutiona kuti hapana mapoches imomo here and chinhu chiri apa enda masindicate yacho yakakurisa and kune mhuka dziri kurayiwa nanyaya yeivhiri iyoyo. So problem yacho iroda kugarirwa pasi ichitaurwa nomunhu wese.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Conservation Trust vaJohn Rodriguez vari parunare muHarare neStudio 7.
Ini ndini Blessing Zulu. Nasi tiri kupeta chirongwa chedu chatange tichitaura nevemapato akasiyana siyana nezvemamiriro akaita zvinhu munyika. Muchirongwa chedu chekupedzisira tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Vateereri, musakanganwa kuteerera hurukuro yedu iyi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munhu wekuPalestine acheka nebanga vadzidzi vaviri vemuIsrael uye apfurwa nhasi muJerusalem ndokukuvara. Mapurisa akawanda aswera achifamba akachengetedza muguta iri zvichitevera kurwiswa nebanga pedyo nechiteshi chidiki chezvitima. Nasuo vanhu vaviri vemuPalestine vapfurwa panguva yanga ichirwiswa mupurisa nemapanga panzvimbo inosechwa vanhu muWest Bank.
Vanhu vanosvika makumi mana vaurayiwa nhasi apo mauto emuSyria akanda zvombo munzvimbo iri mumaoko evari kurwisa hurumende yenyika iyi. Sangano reSyrian Observatory for Human Rights rinoti vanhu vanosvika zana vakuwadzwa muchiitiko ichi muDoma, nzvimbo iri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweDamascus. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vanoti nyaya yapakuti zvinhu munyika zviite midigori inyaya yekutadza kutonga kwemutungamiri wenyika aripo vaRobert Mugabe. Nyika pari zvino yakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushaikwa kwemabasa nekuda kwekuvharwa kwemaindustry uye kushaikwa kwezvekudya. Nhasi tiri kupeta hurukuro yedu nevemapato ezvematongerwo enyika tichiita hurukuro navaNgarivhume kuti tinzwewo maonero avo nematambudziko akatarisana nenyika.
Zvinhu zvedu vaZulu hazvina kumire zvakanaka zvachose. Zvinhu zvedu zvakanyangara, hazvide muprofita, hazvide n'anga, hazvide anoshopera kuti ataure kuti zvinhu hazvina kumire zvakanaka muZimbabwe. Zvinhu zvedu zvanyanya kuipa zvachose chose zvekuti patimire haiwa hapana kuite zvakanaka.
Chii chiri kukonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo?
Kukundikana kutungamira kwehurumende iripo yeZANU-PF. Bad governance yakundikana zvachose kuite basa rinofanira kuitwa nehurumende yenyika. Vatadza kutungamirira nyika, vatadza kuite urongwa hunoita kuti upfumi hudzokeredzeke panzvimbo. Saka izvozvo ndo dambudziko redu guru rekuti tashaya utungamiriri. Paite gepi guru re-leadership mukati menyika yeZimbabwe. Ndo yasvitse nyika pairi nhasi.
Asi veZANU-PF vanoti imi munongotaura muchipikisa asi hamuna gwara rakajeka rekuti upfumi hungagadziriswa sei. Mungapindura muchiti kudii?
Isu gwara tinaro ende gwara riripo. Zvatanga tichitaura sebato tiri kuti isusu upfumi hwenyika ngahubve pakuva yandingati pachirungu predatory state. Zviya zvokuti zvinhu zvinongobvutwa bvutwa hazviti kugadzikana kuupfumi. Isu programu yedu kana urongwa hwedu nechinangwa cheupfumi ndechekuti economy ngaive inonzi developmental, ngaikurudzire kuti vanhu like a development, ngaikurudzire kuti vanhu like inonzi production, kwete kungoti tinoite economy inongobvuta bvuta. Tine programu kana gwaro retakanyora sebato retransform Zimbabwe rekuti upfumi hwedu tinohubvisa sei kuti hubve papredatory pahuri neZANU-PF kusvike padevelopmental, kana kuti tingati upfumi huri open, huri pachena, hunope munhu wese mukana wekuti ati anogona kubata chaanobata chibudirire ende huye vanhu vaone maequal opportunities. Unlike a predatory state yekungoti zvese zviripo zvinobvutwa, maindustry anobvutwa, mapuraza anobvutwa, chese chinongobvutwa chonzi nemunhu asina kuchishandira chaachangu. Izvozvo ndo zvatiri kuti hazvifani kuvapa upfumi, asi the alternative tinayo iripo.
Ko, muri kuitawo sei kugadzirira sarudzo dza2018?
Isu sebato tiri kufamba vaZulu, tiri kutendera tichitaura nevanhu, tiri kugare muvanhu. Hatizi zvachose kugare kuramba tichigara mumaguta makuru, tiri kugara muvanhu tichibvunza vanhu kuti alright, tinoziva kuti seopposition movement takundikana kumakore aya kuti tibvise ZANU-PF. Saka munoona sekuti chii chatingaita chakasiyana nemaitirwo ezvanga zvichinzwa mumovement yeopposition. Tobva tanzwa kuti vanhu vari kuti chii, ende uyo pari nguva imwe chete tiri kuunganidzawo dzimari dzinodikanwa kuti tigone kuva effective pakukambena kwedu muna 2018. Saka tiri bhizi kuzvikuru sei kukurukura nevanhu kuti tione kuti alright, tingazvigadzirisa sei kuti bato redu ringe rakamire pakanaka by 2018.
Makagadzirirawo here kushanda nevamwe vanopikisa paurongwa hwenyu?
Isu sebato resolution kana chisungo chatakaita chakaendwa nebhodhi yedu yepamusoro inonzi National Executive ndeyekuti hongu tingagona kushanda nevanhu kana tichinge tawirirana mumafungiro nemumafambiro nemumashandiro. Nokuti haibvi nyaya yekungoti vanhu vabatane, inyaya yekuti tione kuti pane zvatiri kubatana zvacho tine zvatinowirirana here, tinogona kuzodyidzana nekufunga mufungiro waungaita kuti nyika yeZimbabwe ibudirire here. Chatakaramba kana chatinoramba nanhasi ndechekuti tipinde mukushanda nevamwe zvekungoite zvezita, tisi chokwadi kuti zvinobudise pundutso here kuti nyika inzirwe zvakanaka. Saka izvozvo ndo zvitakati kunhengo dzedu kana kumamembers, kana taona kuti pane vari kushandika navo vanyatsokurukurirana nesu tikaona kuti zvingaita, tinovabvunza vanhu kuti zvinoita here kuti tishandidzane nava.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunare muHarare. Kana muchida kuteerera hurukuro yakareba panyaya iyi, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona kanawo pawebsite yedu www.voashona.com.
Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ, avo vakadzingwa mabasa muna chikunguru, vari kuramba kubuda mudzimba dzekambani iyi mushure mekunge kambani iyi yavaudza kuti vabude mudzimba dzayo sezvo vanga vasisiri vashandi vayo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vashandi veNRZ vaudza Studio 7 nhasi kuti kambani yakavanyorera matsamba svondo rino uye yakaedza kuburisa vamwe vashandi kugweru, asi vakaramba kubuda vachiti kambani iyi inofanira kutanga yavapa mari dzavo dzose. NRZ haisati yapa vashandi ava mari dzavo dzemwedzi mitatu sezvakatarwa nedare, uyewo vashandi ava vanoti vange vave negore vasiri kutambira. vanotiwo kambani iyi ine zvikwereti zvavo zvemwedzi yakawanda chose uye vachabuda chete mudzimba dzekambani iyi kana vapiwa mari dzavo. Vaedgar Nyamuda ndemumwe vashandi ava uye vanoti hapana kwavangaenda sezvo vasina kana mari yerendi.
Inini hangu ndinoona kunge zvakatoshata, dai vatanga vabhadhara vanhu mari dzavo then munhu obuda ane mari yake achinobhadhara rendi samwere pane kuti munhu unodzinga usina kana sendi rawapiwa nekambani.
VaMalvin Mahachi ava vange vashanda muNRZ kwemakore manomwe vanoti havana kwavanokwanisa kuenda sezvo vasina kana mari kana chokubata.
Dai vakatikwanisa kutipa mari dzedu saidzi kutaura nezvazvo ma3 months then maales emashurayo takwanisa kuita anything chokuraramisa.
Amai Linda Masarira avo vaive nhengi wekomiti inomirira vashandi kwamutare vaudza Studio 7 kuti hapana mushandi anofanira kubuda mumba yeNRZ kudza mari vapiwa mari dzavo dzese. Vati vanoziva kuti zvakaedzwa kuitwa kugweru svondorino zvichaitwa kumadhorobha ese, asi vati havasiriwo kufara nemaitiro evakuru vakuru vekambani iyi avo vave kuramba kutaura nevashandi. Vati nekuda kweizvozvo vachange vari kumuzinda wekambani kuvulawayo nemusi wemuvhuro kuti vanzwe kuti vachawana mari dzavo rini.
But isusu tukutoti nemande wacho totoenda kuvulawayo ikoko tonopedzera nemanagement yacho mande tenge tiriko. They have to give us an answer kuti mari yedu iripi because hakuna kuna nomwisa munhu basa asina plan yekuti anomubhadhara sei.
Studio 7 aina kukwanisa kutaura nemukuru wekambani vaLouis Mkwada kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru wekambani anoona nezvevashandi vaGilbert Ndlovu vangewo vasiri kudayira mbozhanhare yavo uye vashandi veNRZ vati pavambodayira vavaudza kuti vange vari mumusangano. NRZ yakadzinga vashandi vanosvika 300 munyika yese muna Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Magatirira. Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tirikutarisa zvinoreva kuwanikwa kwakaita muchuchisi mukuru wenyika aine mhosva yekuzvidza mitongo yematare.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panamba inoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Mashoko anoteera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Zvizvarwa zvemuIvory Coast zvakavhota musi wa25 Gumiguru zvikasarudza mutungamiri wenyika. Zvose zviri kuratidza kuti sarudzo idzi dzakaitwa murunyararo uye dzakanga dzakachena kunyange yazvo nzvimbo dzekuvhotera dzakanonoka kuvhurwa. VaAlassane Ouattara vakasarudzwa zvakare kuti vatungamire nyika iyi kwemakore mashanu.
Sarudzo dzegore rino dzakakosha zvikuru mukusimudzira Ivory Coast iyo yakagara kwenguva refu iine mhirizhonga pamwe nekusagadzikana. Sarudzo yemutungamiri wenyika iyi yakapedzisira kuitwa muna 2010 asi vaitungamira nyika iyi vaLaurent Gbagbo vakaramba kutambira kukundwa kwavanga vaitwa navaKwatara. Izvi zvakateverwa nekurwisana vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa.
America inoti vanhu vemuIvory Coast vanofanirwa kudada nezvavakakwanisa kuita tichitarisa kwavakabva. America inoti makorokoto kuvanhu vekuIvory Coast pamwe nekuna vaKwatara. America inotiwo makorokoto kune vose vakapinda musarudzo. Vanhu ava vakaratidza kuti mutongo wejechetere unopa munhu wese mukana wekutaura zvaanoda zvakasiyana nemafungiro evamwe asi pasina mhirizhonga inoitika. America inoti icharamba ichidyidzana neIvory Coast murwendo rwayo rwekuzadzisa nekusimbaradza zviga zvemutongo wejechetere.
Chikwata chichamirira Zimbabwe mumakundano e2016 CAF Confederation Cup chichazozivikanwa mangwana mushure memwedzi mitatu yemaroto. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kuchange kune makuwerere munhandare yeNational Sports Stadium mangwana Apo jana musine Harare City dziri kudamburana mufinal yechibuku Super Cup kwapera mwedzi mitatu makundano aya atanga. Zvikwata izvi zvasangana kaviri gore rino mumitambo yekasolaga Premier Soccer League. Asi mitambo iyese yapera iri mangange 0-0. Asi mangwana hapana mangange sezvo mutambo uyu ukapera wakadai panguva yakatarwa. Panowedzerwa imwe nguva izvi zvikaramba mutambo uyu unoenda kumapenareti. Pamusoro pemari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora, chikwata chakunda chichanomirira nyika zvekare makwikwi e-2016 CAF Confederation Cup. Mushure mekukundwa neFC Platinum nemapenareti mufainari yegore rapera, murairidzi weHarare City Taurai Mangwiro anoti chinangwa chavo kurova dhimbare nekutamba muAfrica.
Kutarisira kuti tinge tichikunda tuda kusimudza mukombe tigokwanisa kunotamba takamirira nyika muAfrica.
Chikwata ichi change chibaka moto makundano aya nekurirakasha zvimwe zvikwata vachiita izvi zvine mutsindo. Munharaunda yekutanga Harare City yakadambura Buffaloes 4-1 ndokutevera izvi nekurova Triangle 5-0. Mumutambo wavakapedzisira kutamba Harare City yakaparadza ZPC Kariba 4-1. Francis Zukumbawire, William Manhondo nakuda kwacho kumwala vari kutarisira kudambura mambure zvekare vachiwedzera pazvibodzwa zvavaunganidza pari zvino mumakundano aya. Asi chikwata ichi hatisati chakunda Dynamos kubvira muna 2012 apo chakapinda muPremier Soccer League. Zvikwata izvi zvasangana mumitambo minomwe, Dynamos ikakunda mumitambo mina, mitatu yacho ikaita mangange 0-0. Vemumusha weDynamos vanoti zvemukombe weligi zvaramba gore rino, vachiti ivo mukombe wechibuku Super Cup ndiyo yave tarisiro yavo yasara. Mutungamiri wevatambi Ocean Mushure anoti chibuku Super Cup ndiyo ine mari iri pedyo zvekuti chinangwa chavo kuisa mari iyi muhomwe mitambo yeligi yasara yozotevera zvayo.
Ya, ndo mukana wacho uyu, saka tofanobara tobatisisa pasaturday papame. Ndozoti tora nawo kumanine ziri kuti ni kuti ngatitange taitora mari iri padhuze, ngoiri rechibuku irori ndo mari yacho iri padhuze zvokuti amwe ari kuzoera tichatamba 4 games, iri tutamba 1 game, saka tofanotofira ipapo.
Kunyange mubati wehomwe wedhimbare vaWebster Marechera vanoti mari yavatarisana nayo yakakosha zvikuru mukuedza kugadzirisa nhamo dzavakatarisana nadzo sechikwata.
Sevanhu takaomerwa munyika makaoma, zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu.
Muteveri wenhabvu asi asingafarire Dynamos kana Harare City asi ari wechikwata chemaGreen Machine cheCapes United vaKingston Musekiwa vanoti mutambo uyu unenge wakaoma zvikuru, asi vachiti ivo Dynamos sechikwata tajaira kutamba mitambo yakadai ichakunda.
Mutambo uyu uchange wakaoma, asi ndiri kuona Dynamos ichitora mukombe sevanhu vane experience, uyezve tinoziva pamacup finals Dynamos inotamba inoreza.
Mukombe wechibuku Super Cup ndowega wasara mushure mekuwira pasi kwembada Diamonds Cup pamwe neOne Wallet Cup nemhaka yekushayikwa kwemari. Chikwata chichakundwa mufainari iyi chichawanawo mari inoita iyo zviuru makumi mashanu emadhora sekutendwa kwematambiro avanenge vaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ngavachisiya basa nekuti vakwegura.
Imwe nhengo yeMDC inosungwa kuchinhuwo ichipomerwa mhosva yekuzvidza vaMugabe zvichitevera kutatarika kwavakaita vari kumusangano weIndia Africa Summit.
Vashandi vakadzingwa basa neNational Railways of Zimbabwe voramba kubuda mudzimba dzekambani iyi vachiti vanoda kutanga vapiwa mari dzavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Kande munhau dzechirungu.